A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 31st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges in getting passports in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport issues in Zimbabwe.
The government says there is no special paper for printing passports. It says the paper is expected to be available mid-August this year. While some Zimbabweans living in different countries are facing challenges in working without passports. Some have lost their jobs after failing to renew the passports.
Other Zimbabweans have been deported after failing to renew their documents. Some people who have applied for new passports and those wishing to renew their documents, expiring documents, have been told to check them back in 2022.
A special paper used to make passports has to be imported, but indications are that Zimbabwe is facing serious shortages of foreign currency.
Tell us what you are thinking about this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a text message at this WhatsApp number, 202-465-0318. And remember that we are on Twitter, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So if you want to send us messages, you can send us on those platforms. Yeah, Chonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, ndoda, uthini?
Hayi, kancane mfowethu, sibonga nalokhu ukuthi ama-passport atholakali phela.
Yeah, ikhanga expire.
Expire.
Unombumira.
Yeah.
Asi, zviri kunzi panouya August, mwedzi uri kuya. Mapepa anenge asvika.
So, but in very jungle, what
our well, from our source, he said that the government is expecting the special paper mid August. He says it takes 4 to 6 weeks, and then that's the first batch of the special paper and ink, and we don't know when that first batch comes, whether they will start printing or they have to wait for batch two, the second batch, and then they start printing. And the source said, at the moment, nothing is being done.
They are printing. Lingabuya ke sokugqasa ukudindwa ke ama passport abantu abanengi abahlala emazweni achiyeneyo lalabo abahlala kwele Zimbabwe bathi sebehambe bachicha baze bathi ya ngoba kanjengazala ama passport vele kawadindeki nxa ukuthi akula phepha leli so sifuna ukuzwa lapho khona wena khona ngapho ukuthi i passport yakho ime njani nxa uhlala elizweni elithize bakuvumela yini ukusebenze i passport yakho si expire kumbe hachi so sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu siyabona ukuthi sibili kulabanye abantu abathi sebexotshwa le mazweni achiyeneyo ngoba ama-passport abo saya-expire kunjalo ke mfowethu
aiba ndizvozvo Gibbs mashoko auri kutaura ndiwayo chaivo kuti dambudziko rakatarisana nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika nyaya yemapasipoti vari kuchema kuti dzikanga dzaexpire havasi kuzokwanisa kuti vange vachizirinyuwa kana kuti vapiwe itsva kuitira vakwanise kuramba vachishanda nekugara munyika dzavanenge vari. Tanzwa kune vamwe vatataura nao vari kunze kwenyika vari kuti vari kuita dambudziko kuti vange vachirinyuwa mapasipoti iwayo, zvakuita kuti varasikirwe nemabasa, vamwe vachidhipotwa vachiburitswa munyika dzavagere. Asi hurumende manzwiro ataita nevatataura nao vane ruzivo nezviri kuitika mukati vari kuti mapepa anonzi akatengwa nehurumende pamwe neingi, tingati chikamu chekutanga chiri kutarisirwa kusvika pakati pemwedzi unouya wanyamavhuvhu, mid-August. Pachinzi pari zvino hakuna zviri kudhindwa nokuti hakuna chiriko. Saka idambudziko, vamwe vaenda vachinosiya mafomu avo vaiudzwa kuti vanozodzoka muna 2022. Saka inguva hombe yekumirira, uye ipapa kana mapepa akasvika muna August, hazvirevi kuti mapepa vanogona kubva vangotanga kudhinda mapassport matsva, vanogona kunga vaine backlog yavanotanga vambo clear. Saka mune muchitarisirawo kuti zvine zvichinonoka, ndo dambudziko riripo. Gibbs tinonzwa kuti tinava tinomambeu vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari coordinator, vari based muSouth Africa, vati vanokwanisa kungopinda muchirongwa for 15 minutes only. Saka regai tingoti gaga navo. Vamambeu, togamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much for joining us. May you tell us how the passport shortages or the passport problem is affecting Zimbabweans in South Africa?
Thank you very much for a very noble question. The answer to that will be that the shortages of passports or the inability of the government of Zimbabwe to print passports is very, very dangerous consequences in South Africa. Especially, you would know that the government of South Africa is currently finalizing, or as of this month or last month, they're finalizing the issuing of the permits. And these permits were normally known as the DZP, or the dispensation permits for Zimbabweans, who were given since 2010. So you'd find that most of the people that had applied or that are using this particular permit, you've got their travel documents or their passports expiring soon or expired. And that has really caused a lot of anxiety among the Zimbabweans who are in that category. So to say in a nutshell, it's a very dangerous scenario. Most people are unable to go to their banks and do normal banking because of passports that have expired. And those that also have not been able to get their permits, they do not put permits in.
I think we are getting a bad line there.
Yes, there is a bad line. There's bad connection between Washington and South Africa. I think we have lost Mr. Mambeu. We'll try to reconnect. Hello?
Hello, sir.
Okay, yeah. Phone yanga yamboti dzikire, you can continue.
Okay, so I've been mentioning that we had the Zimbabweans that are currently using the Zimbabwe dispensation permit that was offered by the South African government. But, you know, about 2,000 to 3,000 have not collected the results simply because the passports have expired. And if you have got an expired passport, you cannot get the permit stamped into your old passport. You would need a new passport to be able to get the permit put inside. And that's not all. We also have a group of Zimbabweans that were naturalized in South Africa, but are still using Zimbabwean documents. They had not particularly chosen to obtain South African documents. And now they cannot travel home because the South African government is saying, we can allow you to get out, but for you to come in, you won't be able to. And some of this participated in the previous elections here in South Africa. But they were using, the Zimbabwean passport. They cannot go, be able to go in and come inside without a hassle. So there's quite a lot of challenges that have come about as a result of these passport printing problems in Zimbabwe.
What about in terms of jobs? If your passport expires, what happens?
Look, employers are very, very strict here because, you would be expected to have your papers in order. For example, if your passport is if your passport has expired, you are expected, under the law, to have valid documentation. It means that you are rendered invalid in terms of your documentation, so you can't continue to work. So it will be a matter of an understanding between the employer and the employee to say, does your employer want to understand you, or they do not want to understand you, and they might be in a position to dismiss you. It is not all.
Mm-hmm.
Especially in South Africa, most of the Zimbabweans here are, you know, having bank accounts, and they are having accounts that they are paying on credit. And once your passport expires again, then it becomes a problem. They want to try and say, it has expired now. We need to see how we can recover our money because we no longer trust that will be available to make payments. And also to get new credit lines, like for most of the people, their passports will be expiring the next 6 months, in the next 3 months, in the next 4 months. You cannot get a new credit line. You cannot get new banking facilities because your passport is expiring. To make matters worse, those that have applied in Zimbabwe have not been given the new documents. So it leaves a lot of people in a quandary, facing the risk of being deported.
Thank you so much. Mm-hmm. Please do stay on the line. Tinemutere Gibbs. Hello.
Hello, Magadi.
Taka Simba, dear now.
Yeah, Makondo, South Africa.
Makondo.
Yeah.
Okay, M-A-K-O-N-D-O. Hello, Vamakondo, mungaenda ukure ne radio, kana kudzora volume ye radio yenyu, mungaenda ukure ne radio yenyu.
Saka
chii chamunokurudzira kuti chiitwe?
Kore?
Chii chamunokurudzira kuti chingaitwa kuti murerutsirwe? Because vamwe last time vaitaura kuti dai hurumende yango kwanisa kuti vanhu kuma embassy kunyika dzavanenge vari vakwanisa kungotora mapassport ikoko vachibhadhara nemari dzaikoko nzira yekuti hurumende inogona kuunganidza nayo foreign currency.
Ichokwari ndozvakanaka izvozvo. Hurumende yaisimuka uchose izvozvo, nokuti vanhu vapanyika dzese dzimwe nyika dzacho dzine mari yakanaka zvikuru taiwana mari. Ichokwari izvozvo.
Thank you so much, Baba Maita Basa.
Ndinotenda.
Thank you, Gibbs. That's our first caller, Mr. Makondo, calling from South Africa. Is saying that the problem is the same with all the other callers and the guests we have here. He says once your passport expires, usually you automatically lose your job. And in some instances, people get arrested and then they are deported.
Yeah, when Kubuluma Locha, who don't live at Spanda, Ose Botswana, Ose Habron. So basically, e-passport yake, why apply la? December. So passport lay uti say charufona got a bamchel uti amembichan. So bamchela ngutu occupy one corner. Lipe paleli special paper.
Yeah.
So still paper.
We have another caller guy teens go in Diani. Linjani Baba. Linjani Baba.
Yeah, Linjani Void. Injani Pilia Convoid.
Hello.
Hello, Unjani Baba.
Babadini.
Siripo yetu Magadi.
Siripo.
Munokuluma munotaura.
Ndinotaura.
Ndinotaura itinzwe.
Handizvainda kufonerwa zvakatataura neni ndiani.
Right, kuno ku Studio 7 tachitaura hedu nenyaya yedambudziko remapassport, asi kana mamusina kugadzirira tinogona kuzongoti mupinde muchirongwa rimwe zuva nekutaona namba dzenyu. Ndofunga mambo onyora kuchirongwa chedu.
Alright.
Saka mune zvekutaura here?
Ndandasatagadzirira zvavo.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much.
Alright.
Okay. So Gibson gai tingodzokera kuna vamambeu since vari kuda kuenda vamambeu neshona kuti mungoti de kuti zvinhu zvakamira sei mudambudziko rema passport nokuti tiri kunzwa kwakawanda vari kuti ika expire wakutozova kuti nebasa ra expire.
Ya, ichokwadi chaizvo kana tika magarira tinenge takaita kunyika dzisiri dzokwedu passport inenge ichifaranga iri valid. Kana ichinge iri valid ndokuti ugone kufamba mukati muma street up and down zvita zvauri kuita nekuendawo kubasa. Zvazvinoita ndezvekuti kana uchivhura ingava account vanototarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati. Kana vachikuemploya kubasa vanotarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati. So it is common cause kuti kana ichinge yaexpire panofanira kunge pachipiwa imwe nyuwani. Saka hurumende yedu manje payasvika pekutadza kupa zvizvarwa zvayo mapepa manyuwani inobva yatiisa mumatambudziko makuru sezviri kungotaura vateereri vose. Vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa zvakanaka. Vanhu vanenge vakushaya kufamba nokuti ukabuda zvemumba unobva wasungwa. Wobudisa bepa wanepe bepa racho rakaexpire, passport yakaexpire. Saka unenge watova illegal immigrant. Saka idambudziko guru iroro raida kuti tene hurumende yedu nokudzidzana kwainoitawo nenyika dzakaita sana South Africa nokuti kuno South Africa kune vanhu vekuZimbabwe vakawanda vari kushandira muno vachiita mabasa akasiyana-siyana. Deni yagona kuita chikumbiro special request yaingaita zvayo kuhurumende yeSouth Africa ichitsanangura mamiriro azvakaita kuti isu hatichina mari kuno hatichagoni kugadzirira vanhu vamunawewo mapepa. Kana achinge aexpire kuda vainyora ingava tsamba kuti munhu unoenda kuembasi unopiwa tsamba inenge yakanyogwa kuembasi yotaura zvikonzero zvinga usungwa usahlukumezewa nemapurisa. Deva vaita at least a bridging agreement nenyika dzatiri kuti dzigokwanisa kutibatawo zvakanaka nokutitambira vachiziva mamiriro azvakaita. Nokuti chatinogona kungoita kana passport yapera unogona kubuda muSouth Africa kana kubuda munyika yaunenge uri asi kuzodzoka hauchagoni. Saka ndo pane dambudziko ipapo. Munhu anowirwa nedambudziko anofigwa kumusha zvino oenda sei kana akangobuda chete kudzokadzokeki. Saka dene hurumende yanga yaita urongwa sekuisana kwainongoita nemidzimwe nyika dzayo musadhiki muno yoti vana vedu vane matambudziko akati neakati taikumbirawo kuti tiite bepara tingaita kudai ngava emergency paper kana ameno zvavanogona kutaura
maita vamambe ndofunga musati maenda ndiko kuti batei tingotora muteereri. Hallo. Hallo.
Yes, lova nentwana kona kunjani foto?
Yena.
Hallo.
Makadi. Makadi.
Tiripo makadizi.
Takasimba, mungadzora mbichana volume ye radio yenyu.
Tiripo makadizi yenyu.
Halo, ndiani vari parunhara?
Halo.
Munoitwa ani?
Mukutaura navachikwama kuBotswana.
Vachikwama?
Hanzi
kuri sei kuBotswana?
Hai, kuBotswana kuri rechizvapo.
Tipei pfungwa dzenyu vachikwama.
Mukoma jonga kana takatarisa nhau yemapassport inotirwadza mani. Nekuti hazvombozivi kuti izve takangoapply mapassport hasi kutombobuka kuti tizive kuti anobuda rini. Zviri kutirwadza mani.
Saka makaapply for a new passport here kuti muda kurinyuwa yamuina?
Kurinyuwa. Saka kubva pachona ipapo kuda muna April nanhasi hakuna kana chatiri kumbonzwa. Tatonzwa mutazo tinotaura kuti pane vamwe vari kuti kwaita kunzi 2020 saka hatinoa kuti kuda kuti hapana chatakamirira zvika kunzi 2020.
Saka impassport yenyu inoexpire rini?
Yangu iri kuti expire izvezvi gore richipera.
Gore richipera. Aiwa tinotarisira kuti since zviri kunzi zvakatengwa zvakutarisirwa kusvika munyika muna August umu ndofunga zvichingosvika gore risati rapera munogona kunge marenyuwirwa tongonamata kudaro.
Kana tikave chokwadi tingazvitendi
izvozvo. Thank you so much.
Thank you.
Maita basa. Gibbs, you can have a last word with Mr. Mambeu before he leaves.
Okay, Mr. Mambeu, you're still there?
I'm here, sir.
Right, just to sum it up, you know, at the end of the day, are you guys helping Zimbabweans in whatever they can do to stay in that country and work in that country without the necessary documents? like passports?
Look, that is a matter which is beyond our ability or our ambition.
Mm-hmm.
We cannot be in a position and is reluctant to help. The only person who is able to help in this scenario is the government of Zimbabwe, which should negotiate or we should speak to the South mm-hmm. African government and say we are in a we are not in a position to issue passports to our citizens who are working and residing in our country. What can be done? What temporary stopgap measures can we put in order that those people continue with their normal lives, they continue to work, they continue to do their day-to-day businesses? As an organization, we are short of ability. We are short of capacity. Mm-hmm. There is nothing that we can do. It will be better if it were a matter of asylum seekers. But in mm-hmm. terms of documentation that is issued by government, I would expect that the government must take a leading role in making sure that this problem is alleviated.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mambeu, for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We really appreciate your contributions.
Thank you and your listeners. Good night.
Thank you so much. And let's see who's in here on mm-hmm. Facebook on VOA Studio 7. We have Tafatwa Ninja, who says Fe, I'm in Namibia. Then Enoch Musara says Mawan.
Mm-hmm.
Then we've got Sku Umandlo Umandle. Uthi salibona Ndube indaba yamapassport ibuhlungu okunye okumangalisayo. Ngiyafisa ukuxoxa kodwa kuphakathi kobusuku lapha eAustralia. So Sku is in Australia. She says she wants to talk with us, but is at night mm-hmm. in Australia, so she can't right now. Then we've got T Tops is saying, can you call me right now, you guys? So that we can talk.
Mm-hmm.
What do we have?
Kushona Facebook page yedu. Tinawa onia sinzua. Hanzi na wanzua. Hanzi waru kufunga watu waru kutawirira. Wana wadiki ere. Kweta wa Progress Matonga. Wanyura namba zao. Tishaeza kusawa fuenira. Mm-hmm. Wanzua wa zoka shakari. Shukanzi mabato mawiraya. Haru kutambanesu. Ndufunga waru kutawira mapato yeshi matonga ruwe nyika.
Mm-hmm.
Kweta kote ni mpe mikoti. Hanzi wanawe Zimbabwe msashike hakuna shakadaro. Vakaramba nema passport avo, tungo zipa mvume kugara kunze pachedu. Amenu wanda kushanda, isu toita mabasa ema wako tiri safe. Kana yoda kuenda kumusha, anzika toda kuenda kumusha, tuenda ni kujite kana kwa mai Maria. Deni mkoma nzuwa waisa cellphone yao, waka nyunyuta kuti muruku ufone reivano, wanenga wasiru kuziwa shirikuitika, anzu, why are you calling the people that they don't even know what we are talking about? Ayu wa mkoma nzua, chaita kuti tuwa fone watumira namba zao, kuno se ukumbira kwa tiru kita watu, wanda kupinda mchurungu watumira ye namba zenyu, sakai watumira wa namba zao, saka sata tawafone ra. Ligaiti mwuzi, watu nemu mtereri pa churungu, alo?
Alo, aguru wangu.
Ndiya ne avu?
Vagogode.
Vagogode. Varipa South Africa vagogode.
Magadi go vagandeli.
Ayi wandirumpenyu baba chirongwa ndichochi tipe ifungwa dzenyu.
Haya ama pasipoti yanita vakomana.
Eh.
Azipanda ndichida ikubvunza ndipo kuti pane vamwe vane mapassport.
Eh.
Aka expire. Asi mapassport aya ane mapage achipo achakazara. Handizi kuti vanhu vavo havagoni here kuti hurumende vanhu vavo vanenge vane mapasipoti asati apera chivaaisa voenda kana kuembasi vanzi vadzoserwe musystemu kana vadzoserwa musystemu vokwanisa kudi kuchizoshandisa mapasipoti ano kuti hurumende haina mapepa.
Yes. Ipapo dai tatawana vatiri kuda kuedza kuti tibate vekuregistrar general's office pamwechete newe kubazi rezvemukati menyika veHome Affairs tine vatiri kuedza kubata tikakwanisa kuvabata tanyora mvunzo yenyu pasi tovabvunza izvozvo Gibbs. Mr. Gogode is asking whether it's not possible for those with expiring passports but they still have
pages.
For the government to see if they can renew those passports.
Hello.
Good idea.
Hello.
Hello.
Yes.
Asi mapezi achi njeri pakati ine permit saka zvinoreva kuti ndinenge ndiri kumbepa saka ini ndogara ndigare here asi ndine zvinhu zvangu zvakakwana ndinenge ndiyashava mapepa.
Ya inyaya inogona kutaurwa nezvayo isu hedu hatizonyatsogona kuti dyopa kukupindurai dai tatakwanisa kuwana tine vatiri kuedza kuti tipinze pachirongwa tivanzwe. tinotenda zvikuru vagu gode tichati kana tango vabata kuma office iwayo Registrar General's office ne Home Affairs tobva tango isa mvunzo yoita unyora pasi.
Maita zvakanaka vagofe.
Thank you so much. Gibbs, we have another caller.
Yes, lo baba lapha ke osecingweni uthi sizothi silobani. Kunjani kona lapha ecingweni mfowethu?
Yebo baba, kunjani? Ukhuluma noDumtsane Mkhwananzi.
Mkhwananzi utheni?
Hayi, esile, hayi baba, indaba le siphatha kabuhlungu thina esisebenza singaphandle kwelizwe ngoba manje singaphelelwa ngama-passport bethu. Abanye bayatshontshelwa ama-passport bagcine beseluza umsebenzi kanjalo kanjalo. And then bengabuyela ekhaya bayaluthola kuphi usizo lokusebenza futhi njengoba kumile kanje. Yena uPresident uthule kakhulume lutho ngakho, bazithulele nje bazidlela imali, kodwa imiphakathi iyahlupheka. Uyophepha kuphi kuyiphi indawo lapho ezophepha khona ezothola khona usizo uma kunjalo?
Wena yakho ipassport ime njani Mkhwananzi?
Ami yami iseseright, kodwa nami nokwesaba ukuthi uyakhona ukubanza imigunzi lana egoli la ilahleke. Ngizokwenzani? Kusho ukuthi ngizophelelwa umsebenzi, kuyamade ngekhaya ngizihlalela.
So abantu abaningi benzani nxa sokunje?
Akunzima ngoba ukhona omunye umngane wami naye otshontshela i-passport kunensuku ezimbili. Kathi sike kunzima yena sikwazi ukuthi uzoqala kuphi indaba yakhona ye-passport ngoba engaze ekhaya umsebenzi uzomphelela. And then umsebenzi uma umphelela baba, inkinga eba khona akusuye yedwa ozothwala nzima. Xa udosa abantu abangu-20 abangemva babo obasiza ekhaya abasalutholi usizo.
Kunzima mfowethu.
Akunzima. Mina into ekhona bembona ngani naye umnani kwakhe ngabe uyavusa ikhanda. Uma kuyukuthi kuyamehlula kashiye isikhundla ngoba ubukhosi ngamazolo into yonke iyathintitheka nje ekuhlalele nje kungene laba ababefuna. Uma bebona ukuthi ama-parties bayehlule kurule iZimbabwe, abaphume bonke ama-parties. Kudinga nje umuntu oyedwa ongenabandla erule iZimbabwe. Ngibona kungcono kakhulu lokho. Ngoba thina kwama-parties sesikhathele ngakho.
Manje inkinga yokuthi ungakhethwa ngabantu. Manje ungakhethwa ngabantu sokumele uphume ngokhetho futhi njalo nje. Kungani kunjalo mfowethu?
Hayi, ambona ukuthi kusezosebenza lokhu ukuthi uphume ngokhetho ngoba bona vele abafuni ukuphuma embusweni. Sukela ngo-1980 esilokhu asihlupheka. Safunda sihlupheka, siye esikolweni sithona sibalizile emgwaqweni sigade ngamasotha. Kuze kube manje abantu bakithi lokhu abehlupheka. Sizophepha ke thina.
Hayi,
siyabonga kwakhona.
Siyabonga kakhulu ke Mkhwananzi, ungathina lokusasa baba.
Hayi, mbonge bebona.
Yes, that is Mr. Dumisani Mkhwananzi saying that, you know, one of his friends lost his passport and he believes that he's going to lose his job. And, you know, maybe he's supporting a lot of people.
Yeah,
you know what is going to happen.
That is something that's...
We'll put
on
the
caller.
Yeah.
Hello?
Hello, Maradiko, Ashamararpa, 67.
Ndakasimba babandia now.
Mutaurona vatembo South Africa.
Vatembo.
Tom.
Tom, mukoma Tom, mwe mungadzora mbichana volume yenyu kana kusunduruka pane radio.
Orai. Tadzora.
Aisati yadzorwa. Sunduruka ipa radio.
Ya yadzorwa.
Yes. Saka tipe ipfungwa dzenyu tinzwe.
Nawo yepassport inoti shungurudzei. Inini chitema changa ndinacho kungoti edu vanoremekedzwa vamamunavo vaenda. Ndangandoda kubvunza panhau yematruck driver kuti sezvandakaita inini ndinoita cross border chibuda muSouth Africa chiita kuNamibia. Now passport yangu inoexpire 2027 asi haisisina mapeji nekudzindwa. Saka hazvigoni here kuti vataurewo kana kuti sadhaki here yatinotendererai nemarori aya kuti pasipoti yangu inenge ichisikanwa munyika dzese dzandinopinda asi topiwa kana kabhuku hako kokudzinga.
Ya, daita taita rombo rakanaka. Tine vatiri kuedza kuti bate vekwa Registrar General's Office vanga vambotivimbisa kuti vachange vainesu pachirongwa, asi tiri kutadza kuti tichivabata iye zvino izvi pamwe chetewo neveku Home Affairs.
Nokuti maonero angu inini situation yatinayo kuZimbabwe vakuru vatinavo pari zvino vanenge vasina hanya neurombo kutaura mashoko akadaro anenge akatidzike but hanya chaio chaiyo nesu takauya kuno kuzopotera nekuzama kuraramisa vatakasiya kuzimbabwe hapanenge pasisina nekuti right iko zvino izvi inini kambani haiti kana local kana hwani yekutenderera musouth africa nemarori avo ukangorodha unozienda kunamibia kana kuangola passport handichina handikwanisi kudhindisa ndodii mrungu haangaregi motikari yake yakapaka nokuti inini handina ndikiri passport anotsvaga umwe munhu ane zvinhu zvake zvakakwana and then mhuri yofane nzara zvino kutingararama sei
ndizvozvo ndandichida kungotaura kuti pamunofungidzira kuti dzimwe nguva hurumende haisi kuita hanya dzimwe nguva kuomewa kwakaita zvinhu kana kuwandirwa
manje havabvumi mukoma vanhu vachona kuti vaomerwa havabvumi manje ndodambudziko rinoitika kuti vabvumewo vabude pachena vati ha zvombanava zvatiomera aio havabvumi
ya
koiyo embasi iyo embasi ikoko avanhu vanogona kunge vari kutotyawo nokuramba kutouya pachirongwa koiyo embasi ikoko havakwanisi here kutipindurirawo nokuti ndevamweka vanhu ivavo zvino embasi ikoko kwamuri
hatatisina kunge tavakumbira kuti vangouya izvozvi pachirongwa kuti tingofona vachibva vapinda pachirongwa nekuti hatine vatatambowirirana navo saka tatakangotarisirwa kuti vanga vambobvuma ivavo ndovatange tiinavo
oriht asi chandinoziva kare ako zvaimboitwa chaizvozvo especially kumasadaki drivers kuti passport waienda uchiiskanisa asi vaiva nekabhuku kaivakabhuku kaidhindiswa so saka meno kana pasina vangatipindura zvakaoma
tiri kunyora pasi mibvunzo yenyu tozonzwa kuti zvakamira sei
ndatenda hangu
thank you so much Gibbs is saying his passport will expire in 2027. So he's also a truck driver and is facing the same issue like the other guy who said his passport is expiring, but he still has some pages. But in this instance now, his passport is still valid, but it does not have pages. So he was saying, is it not possible
to have a booklet, right?
A booklet layer, like a supplementary book where they would, if they scan your passport, then they check it's valid, and then they stamp in that supplementary book. So that's some of the questions we can ask our...
Yes, Zimbabweans are very innovative. I've seen them even baking some bread, you know, using some new methods.
No, it's not new. That has been used.
I mean, in terms of commercializing it.
Okay.
Yeah, so very interesting. But, you know... Do you know the name of that bread? What is it called?
It's potai.
I'll tell you before the end of the show.
Okay.
So it's the caller.
But before you bring the caller,
somebody
said some Zimbabweans, some sections are castigating these... wood-fired bakeries.
But they
clamor for wood-fired pizza.
Uh-huh.
So what's the difference?
So that bread is called smodo.
Smodo.
Yeah.
It's not chimodo.
Because you smoke it and then and
you mold it.
You mold it. It's a lot of this. So we've got a call.
Hello? Hello?
Yeah, Mlaleli, kunjani icingo lakho lapho?
Ye, linjani?
Hello, Baba. Can you hear us? I think we've got a problem there.
Yes.
And for those people who have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport challenges in Zimbabwe. According to information that we have, it shows that the government may have this special paper that is used for printing passports in mid-August. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number,
001-202-619-2077.
Ronaldo Nembe. He says, I'm watching you guys from Mozambique. Noped is following us right now. He says, I'm a new follower on this page. Marshall Zinguzire says, hello guys, Linjani. siyaphila ke zingozire khonapho silobani khonapho ke
jo ndizvo tina mukoma Onias Nzuwa havari kunyora zvakanyanya varoda kupinda muchirongwa saka handisi kuziva kuti namba yavo iri kutadza kuita here nokuti vanoconnecta manhamba sivari kuedza maproducer edu kuti vange vachivaconnecta mukoma Onias Nzuwa hanze ndovanda achitaura vambobvunza kuti sei muri kufonera vanhu vasingazive pachirongwa asi tinotenda muzinda hanzi chitipai zvenyu nhamba dzenyu imi vashamarari tifone isu nhamba dzedu ndidzodzo 001-202-619-2077 hanzi tine mumwe mutero.
Yes, lo muntu lapha ecingweni, can you hear us, baba? How are you? Hello, caller. Kunjani caller kolapha ecingweni? Kungani imtshina yethu sibanjwe izinto. Ngibona ngazani sibiliswa ngani sokunzima lapha. Sizathi ukuthi sibazame ukuthi sibone singakwenza. Caller, uyangizwa ecingweni? Hayi, kungazani kakho. Sibone ke uLemon eDebele Ndlovu uthi ngilibukela bafowethu. Uzobuya lo bokutso kwadi uthi ngikhona la mestikini khonapha. Martin Frank Samamo uthi salibonani, ngicela lingifonele ngosidinga inomboro yakhe ke kwele South Africa. UPamela Kumalo uthi salibonani emsakazweni. Ye, Pamela Kumalo, kunjani lapho khona? Thina ngapha siyaphila. Kuzobuya ke lo Tim Mhlabangana uthi amajono bakithi. Ye, utshone njani mfowethu? UStephen uStephen Mpofu uthi lami ngibingelela ngiseDurban, nguStephen igama lami. Kuzobuya ke uTim njalo uthi ngiseNewcastle upon Tyne and Wear. Kuzobuya ke uDingani Masuku uthi ya kunzima selibonani bafowethu basakazi khona ngapho, kunjani ke Dingani? So ke singazi besidinge ubaba uLivet Sibanda ukhona ngale kule Botswana ule nkinga enkalakada. ULivet uthi wadinga ipassport yakhe ngoDisemba lamhlanje kalayo sebe bamdeporta wabuyela eZimbabwe, waphinde wabuyela futhi ngoba uthi eZimbabwe ngalo eza kwenzani. So uyakha izindlu, ulama projects amakhulu kakhulu kona ngalo kule Botswana
angasirwa pa
pa ya kunjalo. So ke ama projects akhe sibili makhulu kodwa uthi kathesi kasenelisi ukuthi asebenze ngenxa yepassport.
Ngenxa yepassport,
ya kona is a big problem.
Ndizvozvo kungochete mutemo wangu webasa undivhumidze ndikuvhunzewe iwe kuti yako yakaita sei passport asi
no
handivhumidzwa
hangu ndi won't comment.
I know. Ndizvozvo dambudziko iri Gibbs riri kubata vanhu vakawanda havasi vari kunze chete kana vari muZimbabwe vatinotaura nawo vari kuita matambudziko. Kune vana vechikoro vanenge vawana kana mascholarship yekuti vaende kunodzidza kunze kwenyika havakwanise kubuda munyika nekuti vanenge vasina passport. Saka mumwe munhu unonzi uri kurwara, handizoziva hangu kuti kana hwaurwere hwakasvika pakadii kuti uzenge uchikwanisa kuitirwa emergency passport asi vamwe vatiri kutaura navo vari kuti vane hama dzinenge dzisinganzwe zvakanaka vachida kuedza kubuda nadzo kuti dzinorapwa kunze kwenyika. Vari kukundikana nokuti hama dzinenge dzisina mapassport kuti vadzitorere mapassport zvinonetsa. Ndisingazoziva kuti pane utenda hwokuti hurumende ingakuti here tokuitira emergency passport yacho kana pachine mapepa, asi kana pasina mapepa zvinotoreva kuti hakuna kwaunokwanisa kuenda. Saka idambudziko riri kubata vari munyika nevari kunze kwenyika. Manzi mwana atsva dumbu amai vatsva kumusana.
Kunjalo ke mfowethu, siyabona abantu abaningi bathi abanye abakhulesikume labo bathi kwangcono ukuthi kulungiswe ingwalo leziyana ukuthi njengoba ipassport inga-expiranga kodwa soku-expire-ke ama-pages ukuthi asekho. So sokungcono bedinga ama-booklet. Nxa bedlula ibhoda kudindwa i-booklet ngapha ipassport iyabe right. So ke khonapho ongani ungahlupha nxa ule ngwalo ezinye ezenziwa imchikachika uyabona.
Ukarasa kabhuku ikako
zokuhlupa manje kube yokuchaya isikhwama yabo ngoba nxa uhamba endaweni ezijabo eSouth Africa uhamba eAngola uyahlangana labanye sibili ukuthi abantu abangamasela
ezinjalo nokuthi passport inenge yakanaka ukuthi kandaya yakarasika wadinda visa rako rinenge riri imo murakadhindirwa
kunjalo.
Zvino kana kari kabhuku aka dzimwe nguva kanenge kangori nezita pakavha mukati mumapeji ari kungozodhindwa kuti munhu anonhongawo tongoita kake kuti ndii ndakapinda munhu
kubo netori zuri ukanaiwa
ukanaiwa
exercise book arapera.
Hai dambudziko hanzoseka nhamo serugare
kunzima fo
regaiti muzwa kuti pane mumwe ri mutereri pachirongwa chedu. Hello.
Yes, okay,
regaiti muona kuti vamwe vari kuti tibotarisa pashona panapa tina mukoma Courtney Mpemi vadzoka hanzi Botswana mainyanya chimboyai kuJohannesburg. Ndo zvatiri kuedza kuita handizi kuti chii chiri kuitika manhamba haizvi kutonyarira kwatakaita kuti tiri kumirira kuti tikwanise kufonerai titaure nemi asi ndofunga pari kuita dambudziko kuSouth Africa ikoko maconnections anenge ari kuti netsei. Zvimwe chete namukoma Onias vari kuti call me naivo mukoma mukoma tinotenda namba dzenyu tadzitora. Tina Elizabeth Gwangwaro vari kuti vapindawo pano vachitambirwa namukoma Silvanos Muzorodzi ndo vanhu vatiinawo pano tinawo tarisira kuti tichange tichikwanisa kuvabata parunare Gibbs.
Yes, we've got Kuda Musere who says this government is very cruel. People are losing jobs and they don't seem to care. At least Mr. Dubaiwam did was proactive and allowed people to pay in forex. We need to be documented. Why can't they charge in forex? So charge us in forex and we are going to have our passports. Uh-huh. Then Bright Madaya says, good afternoon, Mr. Chonga and Mr. Dube. Thank you, Studio 7, for highlighting some of these things. So he goes on to say, Chonga, and Studio 7, we thank you so much.
Mm.
Then we've got Tine Rutungo, who says, hello, how are you people there? And then Ronaldo, again, is saying, can you call us, guys? We're waiting for a call. Juliet Chekenya says, yeah, I'm waiting for your call. I'm still holding on here. I've fully charged my phone, and I'm waiting only for your call. Then Matthew says, hey, Pakaipa, you guys, we are really in trouble, you know, especially when we don't have our passports. Then we've got Tops who says, I'm still waiting for your call, you guys. So let's maybe we're going to call them shortly.
That's true.
Yes.
Regai tungaramba tichikombaila manhamba tichipa kune vari kukwanisa kuti vanga vachitibatsira
kufona. Yeah, kunjalo. Then uzobuya unkululeko ke kuti mthwazo muhle mtembo lojonga linjani kona ngapo. So ke inkosi is saying hi Jonga. So I think Jonga is saying yeah. Kunjani kona ngapha mfowethu?
Ngiyaphila ndoda.
Yeah, uthi uyaphila. Umuntu wamuza uJongo uyakhuluma isiNdebele sibili. Uyangidlula. Kuzobuya ke umsunduzwa Ndlovu uthi lichona njani bafowethu? Ngilibukele khona manje. So ke zulukandaba nqali sibukele kumbe lisendawona sijeneyo. Lisitshele ukuthi into zamapassport lezi kuhamba kanjani. Siyakhumbula ke sixoxelo baba uLivet Sibanda oseBotswana. Uthi uthwele nzima sibili. Siyazama ukuthi sikufonele lapho khona khona ngapha baba Livet. Make sure ukuthi ifoni yakho iyavuleka so ke singazijonga kumbe sithola abanye khonapho
tiona kuti tinowana vekutaura nawe kuti iye zvino izvi tofunga dambudziko ratiri kuita ndere nhare regai tigonzwa kuti pane vamwe here vari parunhare. Hallo,
hallo, kulo muntu ecingwani
tina
sesilo baba ke uLivet Sibanda lapha ecingwani ukhona ngale ke kwele Botswana. Baba Sibanda ungawutshona njani?
Ngitshonile Mr. Kitu.
Ya, siyabonga kakhulu ke. Akusitshele ke ngodubo lwakho ole passport kunami.
Hey, udubo lwe passport baba njalo. Kade ngikutshele emini laphana. Hey, nga-apply passport ngo-December. Ngikhangele ukuthi lami maybe ngingaba ngisebenza nge-free manje. Hey, kuyehlule. I-passport iyalela khona ngale.
So singathi wena ngokuya kwesikhathi waqalisa ukufaka nini i-application yakho yokurenewa njalo bathini xa ukhuluma lapho?
Mamba fonela bathi basa ama-passport apply ngo-December kakavakabi lawo. Into abahlala benjela yona la kuthange bengafonele still bekhuluma ngento eyodwa.
Bathi yini small kona?
Ai angaba buzu ukuthi iproblem yini bona bakhuluma nje ukuthi nosisalindela ama-passport kakabuye kasikabi lawo.
So wena-ke isimo okuyiso khona manje pho bakuvumela ukuthi usebenze?
Hayi, ukusebenza sibili abavumi ukuthi sisisebenzi ngoba sisebenza nje salokhu sijontela nje but masithola siyabanjwa sibili deportwa into vele siphila ngayo sila ngokuwatcha sidiportwa siwatcha sidiportwa siphenduke.
So ngizwa kuthiwa basandukuwenza khonokho kuwe kubuhlungu kanganani nxa bekwenza into enjalo wena umelela ipassport yakho?
Yeyi, kubuhlungu baba. Kubuhlungu sibili kakhulu. Mawubotsha ukwazi ukuthi azange u-apply kumbe azange ube le passport kungcono ngoba uyakufika no ngizathola imali ngeapply passport but makuyikuthi so apply nje saloku vele mina nga apply ngithembe ukuthi maybe isathatha inali 3 months manje 3 months seyadlula le 6 months sezadlula asakwazi ukuthi sibili kungabe iproblem engaphinde plus amapolice these days akelinile
singathi ke
ngathi ahlasela sibi
wabhatala malini ukuthi uthole ipassport yakho enja
ngabhatala $53
kwaku US dollars eh
yeah $53 US dollars
so singathi ke wena siyakwazi ukuthi ungumuntu owakha izindlu njengomuntu owakha izindlu ke ukuthi walisenzima njani ukuthi ugcina usenza konke ke inhlelo zakho zokwakha izindlu usakhona baba Spanda ye ukhanya ngazani ucingo luka baba Olivet Spanda so luwile kodwa ke he was trying to explain like what I said initially that is facing challenges in getting his passport. He actually applied in December last year, so he's still struggling to get his passport. He says he phones regularly, you know, but they're telling him, you know, to wait. And then he has been waiting. He started by waiting for 3 months. Mm-hmm. Then he said thereafter he has waited for, you know, more than the designated time.
Mm-hmm.
So he says the situation is bad.
And he's in Botswana.
Yes.
And I heard that the Botswana police, they're
all over. Yeah.
Their ratings, foreigners without documents.
That's right. And he was deported recently. He was deported and he came back.
Mm-hmm.
So he says there's nothing I can do in Zim. Yeah.
Mm-hmm. So we're going to call him. Hello.
Hello, Baba. Munotambayri.
Ndakasimbandia now.
Ndiwa Mangezi, Ruben Mangezi, no gari with Daisy here to Chipinge.
Mangezi,
yeah.
Chipinge from Chipinge. Thank you so much. Maita basa mapinda mshurongwa nari zinenge zirikuti netsei. Tutari sira uti mucha kwa nisa kunye mchikurukura nesu. Tupe ifungwa zenyu.
Chukwa. Ndiwa uparisi hama zangu ziriku Daisy here hiko kwa mkoma wanga na ito ya Kaimos Mangezi, Rodeo Mangezi. Ndilengwana wangu kuti akatule, akadu. Daka apula ese passport yake unodokuwe iko kwa America. Saka risatira buda wa 6 October 2017. Saka ndizvuri zvakamira sei ipo kwako.
Muri kumboenda here muchicheka nokuti dza 2017 inodai ngo yakabuda baba kare kare.
Akambomunyorere message yekuti yayo obvaze kuti kuchaza kunyorera kuti ine saka handichazivizvemene nekuti mwana wangu ndikuda kuti auye ikoko kuamerica
aiwa ngavadzokere futi vanotarisa nokuti dza 2017 mapassport anofananga akabuda kare kare
naiza
yes mwana komana musikana
musikana ini ndiri kupitori South Africa kuno
okay aiwa itai kuti muzvare vaende vanocheka vanokwanisa kupiwa
kana kuti ndikavafonera zvinoita futi ka
ndofunga zvinoita iya
vakomana uyu ndaido kuparisa mukoma wangu anoita Kaimos Mangezi nehama dzake dziri nemunini wangu anoitwa Rodeo Mangezi ikoko kuchipinde ikoko
ku New Jersey inonzi chiku Daisy
Daisy Hill DAZZY
okay
ILL
okay
kuna ana muneriri kwa school huko
Daisy Hill aiwa maita basa
ndatenda hangu ne bachoko yenye kuri kutaurira pa Studio 7 hapo
thank you so much tichitenda one kuti teera kwa munoita muchirongwa
chirongwa chito chifarire zvakachata nokuti chichitaurire zvekunyepa
ndizvozvo thank you so much
mukadzi wangu anoitwa Dari mukadzi wangu anoitwa Dari Sichikukwa nemwana wangu anoitwa Winnie Mangezi
Dadadoto funza kuti Mangezi vakuenda vasina kuoneka mai asi havako here kumba u.
Ndopari kuti zvifungane kuti ndinoende kanyi pagore kamwe chete kuti zvave January ndodzoka December futi.
Vamangezi vada kurohana mai kuti ungakwaisa vakoma wako nevaningina uchikanganwa ini ndiri kubikira nekukuachira vana hembe.
Mai weli kuchengete musha wangu
baba. Kuchengeta musha yemusipo musiri muri ku South Africa kumarimuka.
my God, you need me to phone with you,
Aiwa, tinotenda zviwayo. Thank you so much, Gibbs. That's Mr. Mangezi.
Okay,
he comes from Daisy Hill in Chipinge, but he's calling from South Africa. He says that his daughter applied for a new passport in 2017, and she later received a text message informing her that the passport was ready. She went to collect it, but it was not there. She was told to return later, and up to now, she has not yet managed to collect the passport.
He's a high energy guy there.
Oh, yeah, he's happy. Yeah. He greeted all his kinsmen.
And he forgot his wife.
He forgot his wife.
Yeah. Because he says he goes once a year.
He saved the best for the last
year. Yeah, I think so.
Yeah.
And people like Jonga, when you live in Johannesburg for 3 months,
when
you go back home, I'm told to be wearing a tie.
Yes.
And then you say, Maranda Tsoka.
Mujubek.
Maranda Tsoka.
Yes. Hello. Don't forget to
know. Yeah, I think we've got a caller there.
Yes. Hello.
Mm-hmm.
Hello.
Hi, but you're up in India now.
Marare,
but for you, and it's not in Monogo, and I don't want to find me, which I know you have some Zwicka.
Yeah,
I'm just fine. Yeah, but the Kuno, and it's not what you're No, the line, the connection is poor. Guy took phone today. We are calling you back.
Yeah, what is the same thing? When it's one again, up again, go Facebook, click on Kotla Perutis, go VO is 27, VO is shown at Levio in the Valley. Jalos go Twitter, go VO in the Valley, because we are getting the Studio 7. So, this land, the Colombo spawned to see young happy. See, I want to get Utuli Masoga, Uti, Naminko, and Colombo Tube, and Kulheni. Stephen Pofu, lapho yabhala Stephen uthi ngiyaxolisa njalo bengicela ukuba kwazi ukuthi leyo nto ababesinikeza yona ukuthiwa ngama ETD yaphelela ngapi ngoba uhulumende kala mali phela yokwenza ama passport kasenzele khona lokho please siyacela kakhulu so this guy is saying you know Stephen Pofu he's saying there were emergency travel documents that were issued by the government long back what has happened to that so if the government doesn't have money They must give them this kind of a thing.
Okay.
So but, it used to happen,
But
right?
the problem is, will they be accepted in all these other countries?
So maybe they have to talk, you know, with some diplomats and other people and maybe crack the nut. Maybe they can. Yeah.
Yeah.
This could be the breaking point. I mean, the entry point of rectifying this issue.
Yeah, the temporary travel documents.
Then we've got Nkululeko, we have Kulumalap. Utina Basakazi, Sesaba Zimpala. Sisakhohlwa ngalokho kwama passport. So Nkululeko Nkosi is saying, you know, we've forgotten about these passport issues because we are doing our own thing. So he says, we are not worried about this.
He's not worried about
passport. No, he's not joking.
Yes.
He's saying he's living like an impala, you know?
Yeah. Oh, okay, in the wild.
Oh, just in the wild, do whatever he wants.
Yes.
So we've got a call. Yeah.
Hello, Tinem Tereri. Hello, dear now.
Hello.
Hello, Ndiani.
Ndiani. Ah, do you know Zimbabwe? No,
yeah, I'm Zimbabwe. I'm in Zita Kawi.
Zita Riposaro, but I'm in Aro. Munoona problem yotingeta munomuka ndekuti vanhu vazhinji vanhu vacho chaivo chaivo hurumende haigoni kuti taurire chokwadi chaicho chaicho chiripo
yes
zvino mid August tinosvike tinopfuura August iye kusina chamboitika
yes
luki kuno kuti newana Nila zukuru, varu sotanika, varu kutoshupika izvezvi. Havana chokubata, ebi izvezvi varu kudipotwa. Tozo dini, towe vano ya kuno kuhosu, bate chii.
Yeah.
Andi maona problema izina iyoyo.
I know.
Saka, you are trying to help us, mnoeza chaezo kutibatilo kuti, kulitinduka zirubitika, nukuti muno mitu zatina zatina mbenduka zirubitika. Chaito no kunduka zirubitika mika muno mkadoto vura studio 7 yui. Muno mazina zatina mbenduka isusu. Izo kuti andi mapepa, ninge mapasipoti akuna, atimbo zinzi muno mazi, chaito zinzi hivi. Zinoto zikana no mundu nunga odo kutore pasipoti yoyo. Kana kuti ama chambu ziko wakadero. Saka mid-August yavanerewa haikungotaura kukutaurira vanhu chete kuti vati hori haiti mid-August. So mid-August zvatopera, havachatauri nezvazvo zvapera.
Ya, tirikupanzwa kuti harichiti aiwa, tombovapa benefit of the doubt.
Tombomirawo takadero here, asi ndaimushuwa kuti mid-August tinotopfuura, tinosvika muna October, December, nyaya dzacho idzo dzichingonetsa.
Haiwa, dai ndaziva zita renyu ndaikutsvagai munana December imomo nemunana October kuti maona here zvaitika kana zvavadeliver, kana kuti maona here vakundikana kana pasina chaitika. Zvinomarambira zita, handigoni kuzokutsvagai manje. Aiwa, pakanaka baba mutetwa, thank you so much. Maita basa wa mutetwa.
Thank you very much.
Morara zvakanaka. Gibbs, that's a caller, Mr. Mutetwa from Harare. Mm-hmm. He says the problem with the government is that it does not tell the truth.
Mm-hmm.
He thinks that August will come and go without anything, and people forget. By August, there will be many things to talk about, and they'll forget about this other issue. This other issue. Yeah. Yes.
So we've got the...
What happened to Mr. Swanda? We still have him online?
Phone dropped.
Oh, okay.
Yeah, so we've got Musisiwe Kuku Moyosiziba. He's saying, I'm watching you guys, and thank you for this program. It's quite informative. Then we've got Kanyamuto. Kanyamuto is saying, this issue has been there for years.
Mm-hmm.
So, you know, these guys are just trying to cheat us. Then we've got Perai. Says, yes, they must charge in US dollars so that maybe they can, you know, get a bit of forex and do things right. So do we have any
person? Tine mukoma tinotenda muzinda. Anzi, ndine urombo dzokurai zvakare namba dzenyu vada kutumira namba dzavo. 001-202-619-2077. Ndo namba dzedu. Mukangofona idzodzo. 001-202-619-2077. Tinokubatai. Tine mutereri. Hello.
Hello.
Alo, ndiani avo?
Ndizunza.
Oh, mukoma Onias, mazopinda muchirongwa ka?
Zunza.
Mukoma, ndi Onias Zunza ka?
Ndi Nomen.
Nomen Zunza.
Aume nzara, kuno kukumusha tatambura.
Nzara.
Nzara.
Nyika yaita nzara.
Yaita nzara. Ndizive kuti tinoita sei nyika kana makamira zvino.
Yes. Chichukuru chamuri kunyanyo chema?
Chikafu jajo jajo nukuchakato nyanyo.
Chiri kushaikwa, erika wa chiri kudura?
Chiri kutodura nukushaikwa. To siripo.
Asimu storo chine chirimu? Yeah.
Mari acho, mari mkwi wana apana.
Hakuna mari?
Hakuna mari.
Saka zvonziwi nai mukoma dambudziko ringagadziswa sei?
Handizive vakomana kuti tinoita sei.
Hallo, foni yavo iri kumboita ichidzima.
Hello?
Foni yenyu ingaimboita ichidropa.
Alright, ndati kunosvika sizeni inotevera hatizivi kuti panenge vakamira sei.
Tinombonzwa masangano anobatsira achinzi akukwanisa kubatsira nemumagutau nemumadhorobha. Zvakamira sei iye zvino?
Hakuna kana nyaya.
Hakuna?
Yeah.
Ya, pakaoma. Saka nzara iyi iri kunyanyobata kumusha kana mutaundi?
Kumataundi nekumusha zvese.
Zvangofanana?
Zvangofanana bhozi, mari chacho kuti unoiwana hapana.
Ya. Aiwa, tinotenda zvikuru. Kunyaya mapasipoti munoionawo sei?
Rutori pahasha, ndo hasha chacho yakatonyanyisa iyo.
Imi mune pasipoti yenyu here?
Yakatoexpire iyoyo, yakatoexpire gore rapera here, saka kuti tinogadzirisa imwe hapana.
Hapana.
Pana.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa sekuimbiswa kuri kuitwa nehurumende iri kuimbisa kuti zvinhu zviri kugadziriswa.
Aiwa, tinofara nokukuteererai pastudio kuti chirongwa chenyu chinoita kuti tinge tinotarisa zviri kuitika munyika.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much, mukoma Onias.
Yeah,
thank you, Gibson. Mukoma Onias. says people are suffering, they are struggling to get food, both in the cities and in rural areas. That's the main issue.
So things are not well in Zim, right?
Yeah.
I think our time is about to expire. You know, there's no extra time here.
Yeah, there's no extra time.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Livet Spanda, a Zimbabwean living in Botswana. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. till we meet again next time. Bye-bye.
Neni, jonga kande miri, mchitenda vivose, wakwanisa kupinda mchirongwa. Nemi, msina wakwanisa kupinda mchirongwa. Rambaya mchitikira. Notenda, morara kwa kanaka.